Olha, rápido. Olha, vai.
Mukoma Gretman, mukatozoti zvekuimba izvi zvakatanga rini chaizvo?
Ndakatanga 2010 ndakanga inspired ndakanga kwanza kunyora masonye.
Mune madambarefu maviri amakaburitsa anonzi chii madambarefu aya?
Aya, ndinodarefu rangu ra 2017 rainzi chikara muno, deni ra 2018 rinonzi cheziya.
Saka pana cheziya apa pane mimhanzi mingani?
Pana cheziya pana mimhanzi 8.
Ndo pane kamwe kamakaimba naSulumani Chimbete apa?
Yes, ndo pane kanga kaenda naSulumani anonzi pandakazvarwa.
Money of a day, but I got a don't have a bojo.
Ura mapa, no zaramba, panivaroi, swanda piwana tens. Dino gamchira, andirambe, andi pokaninazo, dino puma.
Kambo aka chii chaizvo chakaita kuti munge muchifunga kuti munge muchikanyora nekuzoimba?
Kambo aka inhoyo yekuti I live with the disability, yeah. Saka it was just negati imagination. It's not here in real life panomere vamwana ari disabled. Panotoitika stigmatization vanhu vanotanga kusarudza. Itangira kuna mai vacho, mai vanonhu vatadza kuzvigamuchira mwana wavo vanenge vabereka, kana kuti mai vanogona kutadza kugamuchirwa nemurume wavo nemwana wavo vanenge vabereka, kana nehama dzepadhuze kana vemumaraindeyo vanotanga kuvasasamura kuti sometimes vanenge vanzi witchcraft. Sa ndozvinhu zvandai zvakangoti inspire by this song ndangogadzira songo zvakadai.
Asiwo muchikura maimbosanganawo here nematambudziko akadai?
But not much asi ndingati zvinowanikwa apo neapo, but kuri kusaidi kwangu nini kuhama dzangu handina kunyanya sangana nazvo zvakawanyanya.
Ko iye Sulu makasangana naye sei?
Alright, naSulu takasangana kumhangura ari invited guest pane imwe purongiramu yakaita kumhangura. Saka ndakanga ndiri one of my artists aipefoma ipapo, saka ndakangopefomawo ipapo, then ndobvazamufadzawo, then ndobva tachinjana manhamba, ndobva ndamupa CD rangu, ndobva auya bvazoiteererawo, then ndobvazoinvaita kustudio yake kuHarare. Ndobva takacreata relationship kusvika tazogadzira this song.
Tiri kuona iri kutambirwa zvakanaka chaizvo zvine mutsindo nevanhu vakawanda muZimbabwe nekunze uko. Zviri kukushamisa here kuti kambo aka kawana rutsigiro rwakadai?
Zviri kundishamisa zvakanyanya. Ndinofanira kuti vasangatarisire kuti ndingatambirwe zvakadai kambo ikaka, but ndinoda kuti futi ndakakabilita musi wa15 August 2018, but kazonyatoita hit December. Saka ndozve zvimwe zviri kutondishamisa.
Sulu ndakataura naye nezuro achiti ane urongwa hwekuti kana akuenda kunokwenya magitare nekurova ngoma paLondon apa, arida kuti azoenda nemi mukoma Gretman. Munotiwo kudini mashoko aya?
Mashoko iyayo ndakamatambira chaizvo nemufaro nemaoko maviri. Akatosvika kubva pangu nezuro achitodiscusa neni about that issue. Saka ndoda kuti ndakanga ndiri munhu artist vakanga vichirokutanga zvingazvo zvisii zvakango dai ndakanga ndisati ndarudi mapasipoti ndiri, saka So far, we are arranging with the data and emerging passport.
Pane vamwe vari kuti vari kuda kukubatsirai mukoma Greatman. Zvii zvamuruda kuti mukwanise kunge muchiwana kuti zvikurerukirei munyaya dzekuimba?
Ya, so far, ndiri kutarisira kubatsirwa nacho kuti ndikwanise kushanda ndikwanise kunyatsoratidza something talent randinaro. So far, ndiri kuonerwa pa-PA system. Mishini yekushandisa panezvemunhanzi manzvitare kuti ndikwanise kutanga chikwata ndakafenga.
Saka vanenge vachida kukubatsirai vanoita sei?
Vanenge vachida kundibatsira vanondibata. Ndinobatikira pawhatsapp, ndinobatikira pafacebook, ndinobatikira zvakare painstagram.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Greatman nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka.
Uramapako unozaramba pane varoi zvandapiwa natens ndinogamuchira andirambe andipokani nazo ndinobvuma pa
vaijema mai vajemadema taina zvarajirema vaijema mai vajemadema
Pandakambara ndainziwa bare iko o mari poininda tadze iko
vai jema mai la jema dema zaina zara jema
Pandakambara ndainziwa bare iko o mari Poi ninda tadze ikoo